kunga vaitora panya kuti vada kushumudzira vano vatsigira kuti vafunge kuti sarudzo dza 2018 vanozvikunda ndiye vanokunda MVC yacho.
Asi imi munofunga kuti OPZN ine simba rakadini kana totarisa kumira kwakaita zvinhu zvinezvi?
Opposition vanopikisa ZANU-PF vari parumananzombe, vanofanira kugadzisa zvinhu zvavo mukati memba yavo. Vakatanga kufunga kuti vanokwanisa kukunda ZANU-PF pasarudzo dziri kuuya idzi, nokuti pari zvino tinozivikanwa kuti mutungamiri wemdct anova futi mutungamiri wemdc alliance vachangirai vari kuitikira kuti vari kunzwa sei uyezve kuti vachakwanisa here kutungamira musangano wavo wemdct nemdc alliance pasarudzo dziri kuteera. Chepiri ndechekuti mastructure avo kana kuti mabato avo mapati avo haana kunyanyosimba, nokuti vane nguva vasati vaitawo macongress kana maspecial congress kana meeting avo pachavo. Saka kana vasina kusimbisa zvavari, vasina kugadzisa nyaya dzavo dzemba mavo kuti vakakwanisa kudzidza ZANU-PF nekuikunda zvogona kuwanika.
Munoona sekuti mapato anopikisa aya nokuwanda kwaakaita vangakwanisa kubatana pamwe chete vakamira vari chikwata chimwe chete pakukwidza?
Vachatofanira kuita izvozvo, nokuti vachitarisa nenguva, nguva iripo ishoma tisati tasvika kumaelections anotsarudzo dzacho. Saka vanofanira kunge vachitobatana. Kana vasingadi kubatana, vanotarisa kuti vanotodyiwa, nokuti pari zvino vakasabatana vanodhividana kana kusakwanisa kukunda ZANU-PF.
Kana tikatarisa bato reZANU-PF, tikatarisazve mapoka anokwikwidza aya, munoona kuti simba reZANU-PF riri papi nesimba remapato anopipidza kuti riri papi? Munoona sei ipapo?
Pari zvino simba reZANU-PF vakataura vega pacongress, special congress yavo, simba ravo riri kuti vane mauto anovatsigira uyezve kuti vari muhurumende, nokuti ndovanenge vachidhisaidha kana kufunga kuti tinofanira kudai nekudai nenyaya dzesarudzo. Simba revanopikisa riri muvanhu, asi vanhu vanofanira kuunganidzwa nekusimudzirwa kuti vaziva kuti vane masimba ekusarudza mutungamiri chai chai. Asi kana vakasadaro vanokundwa nezanu.
Ko vanhu pachavo chinoita kuti vasapote mapato akawanda kudaro, vachiona kuti kana riri bato rimwe chete harina zvizhinji zvarinogona kuita, munofunga kuti chinoitisa kudaro chii?
Mapato akawanda satinawo pari zvino munyika, vane vaanosapota kana vachivakumbira kuti vavasapota. Pari zvino mapato aripo mamwe acho mazhinji haana vanhu vakawanda anovatsigira, asi kuti vane vatungamiri vanozivikanwa nemapepanhau kana kuti vanokwanisa kushandisawo mari dzavo kuti vanzi vatungamiri vemapato. Asi chikuru chiripo ndechekuti ruzhinji rwezimbabwe rinoziva kuti tasarudza, tinofanira kusarudza bato rakasimba rakarongeka mukati maro, uye tinotaura zvavanoda kuti zvigadziriswe nyika.
Ngatiti makatarisa mberi kwemakore maviri, munoona chinyi mumatongerwo enyika muzimbabwe?
Chekutanga chiripo chinenge chiri pachena inyaya yekuti kune kushaitwa sarudzo. Sarudzo idzi dzisaongororwa nevanhu vakawanda kuti dzanga dziri zvatinoti pachirungu free and fair here, hapana akatyisidzirwa, hapana akarohwa here. Sarudzo idzi nokuti pari zvino dzogona kuti ZANU-PF win, nokuti ndo inenge yakatirongekei uye iri muhurumende, uye anotaura kuti inotsigirwa nemauto. Asi tichienda mberi sarudzo idzi dzapfuura, ndoona sekuti nyaya yeupfumi hwenyika ndo ichanetsa kuru, kuti ruzhinji runoguta here, dzara here, kuti vanhu vanokwanisa kuenda kuzvipatara here. Saka hurumende inenge ichazopinda nedambudziko rainofanira kugadzisa, nokuti ikasadaro sarudzo dzacho dzinge dzisina kana kuti chiremera nini.
Sokuona kwenyu imimi, munoona sekuti vamunangagwa vangauyisa vangapindura zvinhu zvakawanda here, vane simba rokuzviita here izvozvo?
Simba ravokuti ndiyo mutungamiri weZANU-PF, ndo president webato racho uye ngepresident wenyika. Saka ndo vanosarudza kuti chii chinofanira kuitika kana kuti hurumende inofanira kuita sei kuti igadzikisa upenyu hwavanhu. Asi vanofanira kunge vachiziva kuti vemabhizimusi uye ruzhinji kutarisira kuti zvavanoita zvinge zviri zvemazvo. Chekutanga, chepiri, zvinenge zviri pamutemo, uye vanokoshesa kodzero dzevanhu. Vakasadaro vanenge vasina simba chairo chairo kuti vanodiwa nevanhu, vanenge vangoti no, inini hangu ndakapinda nenzira dzakati, saka pamwe ndoshandisa mauto kuti handisimbise muhurumende.